Vadzidzisi vari kushushikana zvikuru nemuhoro wavo mushoma yavari kutambira. Hurumende ichiramba ichiita zvinoichita zvavanzi vari hona dzedu. Chatazoita kusvika padanho iri ndepekuti tiri kuona kuti mamwe maboka anomirira varayiridzi vasvika pakutengesa. Saka papoti nzeve dzega dzega tichange tienda kubasa kamwe chete. Patirienda kamwe chete apapa tiri kutarisira nemari yatinotambira ndo zvinhu zvinoenderana izvozvo. Uyezve tiri kutarisa mamwe mazuva aya kuti vadzidzisi vanenge vachiitawo mamwe mabhinda awo havangaitirei kuti mhuri dzavo dzisate nezara, mhuri dzavo dzisashaya dzidzo, vachiitawo mabhinda zvekuti vakwanise kuchengeta hariritira mhuri dzavo panguva yakaoma kudai.
Munotanga rinhiiro danho rekuenda kubasa kamwe chete mukati memasvondo maviri?
Announcement pataitanga nhasi kubva musi wa 6 kuverenga mazuva akatoenda kubasa nhasi, zvinoreva tachasodzokera kubasa kudarika panotera kusvika musi wa 20 February. Saka kutanga izvozvi tatongoti tapedza maconsultation atisakaita mavhiki apfuura yose, takasara chitsungo chekuti kubva musi wa 5 February tichange tichimira kuenda kumabasa. Tichangoenda kamwe chete pamavhiki maviri kuitirawo kuti tiwane nguva yekuti tizviitirewo zvimwe zvingatipirarama.
Tinoona kuti imi muri kuda kutora danho rekuenda kubasa kamwe chete mukati mesvondo mbiri iri, asi hurumende yakabva kuzivisa mazuva mashoma apera aya kuti yawirirana nesangano rinomirira vashandi reApex Council kuti munge muchiwedzerwa mari dzemihoro. Muri kuramba here kutambira mihoro yakawedzerwa?
Isu hatitambire hurukuro dzavaiita vari kuzvikorera fosi vachidhidha nekupinda mumabhoti nemamagemu avaitamba ikoko. Hatinei nazvo zvavaiita ikoko, hatitambirezve mari yakabuda. Isinoramba tichimbisa kuti tinoda mari kuti mushandi wega wega awane mari ichiitwa neinterbank rate, ndokuti tirarame mune environment ine inflation yakadai. Yekuti chero ukazi mari yako yakwidzwa nemafutukutu anenge inongozoramba ichidonha value kusvikira yadzoka payanga iri. Saka tiri kuramba zvachose ende kuenda kubasa kwatiri kuita kamwe chete nemavhiki mairi kuchazike kuchibatsiridzwazve nemamwe maactions akawanda tiri kuronga.
Tiri kuonawo muri kutaura kuti muchange muchipindawo mumigwagwa kakawanda muchiratidzira. Munee muchinyanyopinda mugwagwa mune zvinyunyuto zvipi?
Chinyunyuto chedu chikuru ndichochi chemuhoro wedu, watiri kuti muhoro hauchatenga ukwani, hauchaita kuti tikwanise kurarama chinhu chiremerera sevarayiridzi vari kushandira nyika yavo. Chinyunyuto chedu chekutanga chakanyanya tikoshera. Saka tirozvitarisa zvechinyunyuto chechipiri chekuti tiri kuti dzidzo yedu munyika muno yaparara, tiri kuda kurwisa nekuti kodzero dzevana dzekuti vabatwane dzidzo zviwande dziwanike. Munoona zvaakuitika zvekuti varayiridzi vaakusvika pakutopiwa mari yandingatoti yechioko muhomwe nevabereki kuti vadzidzise vana vavo. Hazvisizvo zvatinotarisira kana iri dzidzo yeruzhinji, dzidzo yatoti public education, idzidzo inofanira kunge ichiwanikwa neane mari neanenge asina. Saka tichange tichiratidza rudo rwedu sezvo mwedzi uno waFebruary uri mwedzi werudo. Taratidza rudo rwedu neprofeshon yedu, taratidza rudo rwedu nenyika yedu, rudo rwedu needucation sector nekupinda mumugwagwa. Tinyika nezvinhu zviri izvozvo, tichida kuti dzidzo yedu yeZimbabwe idzokere pakunaka kwayanga yakaita kare.